tiriku uongorora kuti tozvifambisa sei nemhaka yekuti vanhu ivava vadaidza madzimai Women's League vane pfungwa yekuti kana matarisa Herald vane pfungwa yekuti maWar Veterans nemadzimai Women's League vazorovana and ivo vozopedzisira kuti maWar Veterans arova madzimai and you know vanhu ivava vagara vari vanhu vari kushandisa mazai vakuru vopedzisira kuti varova madzimai veWomen's League vari kurwa naFirst Lady as mutungamiriri weWomen's League. Saka macomrades maWar Veterans hondo yese yavakarwa kurarama kwese kwavanoita vanorarama nevanhu including nhengo dzeWomen's League havasi kuzosvika pakukonzereswa nevanhu vane zvinangwa zvekudestroya party kuti varovane nemadzimai because tinoziva kuti pakaita kusangana kuri physical vanhu vanopiwa zvinodhaka vanoitiswa zvinhu zvisingaiti vanopiwa mabriefings anoita kuti vaite uturu husina nebasa rese vamwe vacho ivavava vanhu vanototaura kuti mathugs nechekare and tiri kuziva kuti vakahaya mathugs mbare and so forth and hatisi kuzobvumira semaWar Veterans kuti tirwisaniswe nepovhu neruzhinji rwakatisapota kubva muhondo kusvika iye zvino saka hatisi kuzoita hondo nevanhu tichatsvaka dzimwe nzira dzekuti tione kuti tinozvifambisa sei.
Ndedzipi dzimwe nzira idzi vamatemadanda?
Tine action yatinotarisira kuti musangano unotora kana action iyoyo ikatorwa mangwana tine tisina chikonzero chekuenderera mberi asi kana pasina chaitwa chinoratidza kuti panofanira kunge pane sanity panofanira kunge pane kugadzikana nekufamba zvakanaka mumusangano tinofanira kuwana nzira dzekuitira mberi